Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muAppworth, vana Sorojena vashomana ndivo vari kuwana rubatsiro rwechikafu kunyanya ongororo yakaitwa neWorld Food Programme WFP nemasangano anoshanda akazvimirira yakaratidza kuti pane vanhu vanodarika zviuruzana vanoda rubatsiro rwechikafu pavanhu vanodarika mazana mana vanogara munzvimbo iyi, asi vamwe vevanhu ava havasati vave kuwana chikafu sezvo chiri chishoma zvikuru. Amai Stella Nguruve vanogara Overspill vanoti vave nemazuva vachiedza kunyoresa kuti vawane chikafu asi zvichikona n'anga murapwa achida.
Wese hatisatambotambira sinzi upenyu hwedu hwese hatisati tatambira, saka takatozvinzwa uno zuro, saka tauya tichitabva kuoverspill kuchina mano tatonzwa nenza izvozvi ndoti nemurume ari kutorwara izvozvi atoenda kuchipatara, saka ndatouya kuti ndizonyoresa inini zita kuti ndipinde kuti pamwe tingatambiriwo chikafu.
Mashoko aya atsinirwa navaSolomon Mazarire avo vakaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuti kunyange munhu akanyoresa kuti ari kutambura anogona kutadza kutambira chikafu.
Ipapo manje panonetsa kuti unyatsoziva bhozi, ipapo patango unonge wapiwa fomu racho, wapiwa fomu kwanzi enda naro kumba unogara handiti tichazouya. Saka ipapo manje ndopanenge pane chitsotsi chacho kuti alright inini pandanyorwawo ndepapi sezvo ndangonyorwa mufomu randodzokera kuti naro, saka sitarangu riri papi apa hapana.
Munyori musangano reAppworth Residence Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti kunyange hazvo nzara yakatekeshera mumusha uyu, vanofara kuti masangano akaita seWFP ari kubatsira. Vanoti WFP inopa vanhu mari dzekuti vatenge chikafu.
World Food Programme iri kubatsira kuti yaikaunda kuti pehead inopa 8 US, saka ndo vanenge vachitarisa nhamo inenge iripaomba. Kana vanhu vari 8 vanoti 8 times 8, $64 vopuwa US vichiitwa paeco cash. In fact agreement contract yakaita neecocash vakati vanenge vachisaini US iyo vanozoita inozi inter bank exchange ye.
Asi vanoti havasi kufara nechirongwa chehurumende chinobatsira harawa nechembere nevamwe vanotambura, icho vanoti hachisi kufambiswa zvakanaka.
Hunge zvazvo zvinganasi kukuwana but zvakaitwa neworld program mapindiro akaita munyaya muAppworth tingati vakatibatsira stereki, asi tine dambudziko nehurumende iri kupawo programu yesocial welfare yetiri kuona kuti vanhu vari kuchema vari kuya kwetiri vechiti tiri kuenda tichinyorisa vana nherera vakaremara, asi vari kunzi uyai nemusangano makadzi emusangano.
VaMazarire vanotsigira mashoko aya vachiti zvinhu zviri kuitwa nenzira isina kujeka.
Mumusha mumatengetiro unenge uchingozoona kuti vese vanenge vachiuya vanenge vakodhana sezvo matauro avaita maya kuti vanenge vaudziwa kuti ndozviripo ndozviripo, saka vaya vari rimwe bato vemwamava hapana chavanowa. Ndopai pati vanozouya takungodzembereka, nai tochiwana kupiwa, nai D was the last time takatonetsana na DA, ndii ndakatopindamo neumwe mudaya watakatopinda tikati nai DA izvi zvava kuitika izvi muri kuzviona sei, ende mamboone here panze apa kuti isusu tonzi tanyorwa asi moti kwanzi mupa pamapepa ekudhara pamasika ekudhara, saka ekudhara acho atanyoresa moti mumwe aya asati apinda mukompyuta, saka zvinhu zvacho zvinoti nesa.
Vari kupiwa chibage vanopiwa makirogiramu 50 pavanhu vaviri kana kuti bhagidhi pamunhu wega wega. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo vanoona nezvedunhu iri kana kuti district coordinator weAppworth Ruwa amai Bernadette Mbaiwa vati havana kupiwa mvumo yekuti vataure nevatori venhau pakugoviwa kwechikafu. Kanzura weward 3 kuAppworth vaGift July vanoti vanoona sekuti matambudziko pakugoviwa kwechikafu anogona kupera kana makanzura akapiwa mukana wekutungamira urongwa uhu sezviri kuitwa kumaruwa.
Ichokwadi, nyaya yechikafu haisi kunyatsofamba zvakanaka nekuti mukaona vanhu vari kuramba vachitambira ndovagara vachingotambira makore nemakore, asi tinei tine vamwe vanhuwo vanenge vari vatsva vasvika maiji kuti vanofanange vachitambira. Kunyanya izvo zvino kunoedza kuruta chikafu, even munhu wese arifanira kunge achiwana chikafu, but hazvisi kuitika izvozvo. Dambudziko rimwe ratiri kusangana naro pakugoverwa kwechikafu nderekuti munoona makanzelas ekumamisha vanonzi ndivo vanodistributa chikafu, but even kanzela haasi kubvumira kudistributa chikafu.
Muumiriri wenzvimbo iyi mudare reparamende vaEthridge Kureva vanobvumirana navaJulai vachiti vamiriri vevanhu ndivo vanofanira kutungamira mabasa kupa chikafu?
Inyaya ze chikafu zinonzi java kuhurumende kana chava kuna mwama organizations ano ya chitaru betero chinenge chifano kunge chitungamiza makansala zedu kutape vanu because ndivo zibwejiteza zinjimbo zinufano nge vichuona kutu wanono garisei ndivo vanu vanumuka ni kusikwera zuwa nizua ni wakari asa zikita sekudaru perhaps nekuda kukuti mumatowns ni maguta maguta muno evanu vemo vanu support NDC.
Gurukota rinoona nezvashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Studio 7 kuti nzara yemumadhorobha nemaguta yakasiyana neyekumaruwa ndosaka vari kunyanyo tarisa kumaruwa asi vanoti vachavandudza chirongwa chekupa vanhu chikafu munguva pfupi inotevera. Izvi zvasinirwa nemukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu mubazi rava Mavhima vaClifford Matorera avo vanoti vachatanga kuita izvi muHarare neBulawayo.
Yes, we have started to identify people in every community we have started with Harare and Bulawayo, and in our budget of 2020 we are trying to scale up.
Tatotanga kuongora vanhu vanoda chikafu muHarare neBulawayo uye gore rino tine urongwa hwekuenda kune mamwe madhorobha kuti tipe vose vane nzara chikafu.
VaMavhima varambawo kuti pari kuitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu chikafu vachiti izvi zviri kuitwa pachena vati havakurudzire uori vatiwo hurumende inotarisira kuti vanokwanisa vazvishandire vachitsvaga chikafu iyoyo tarisana neharawa nevaye vasingakwanisi kuzvishandira sezvo chikafu chacho chiri chishoma. Nyaya yenzara yanetsawo zvekuti yave kuvhiringa dzidzo sezvo vamwe vana vechikoro vave kutadza kuenda kuchikoro kana kuti vave kufenda mumakirasi. Vakuru vezvikoro munzvimbo iyi vakatokumbira Epworth Local Board kuti itaurirane nehurumende kuti vapiwewo chikafu. Vabatanai Masunda, kanzura weward 6, zvakare vari sachigaro weEpworth Local Board vanotsanangura nezvechikumbiro chezvikoro.
Vamwe vana vari kutoenda kuzvikoro vasina kudya zvekuti kana mateachers vari kutokomplaina kuti vamwe vana vari kutokotsira muclass. Umwe ari kutoona vari kutozotora chikafu chavo chemabhegi mavo kuzobatsira vana zvekuti pakatoitwa apiro kwandirisa kanzela kuward 6 kwangu pazvikoro zvanazvo zviviri chinamano primary school nekubatana primary school kuti pange pachiwanika chikafu chekuti tifide vanhu.
Mutevedzeri wavo muEpworth Local Board zvakare vari kanzura weward 4 vakuda kwashichatambudza vanotiwo chero kwavo vana vechikoro vari kufenda nekuda kwenzara.
Izvozvi ndinotonimwe ndinoendera kutoita kuti ndakatoapurishana headmaster vepachikoro chekuward kwangu pachizungu vaitoti tine vana vamwe vari kuyani vasina kudya saka dai maigona sakanzira mumbo mhanya mhanya mumbo sosao vari mukakwanisa kutipo kana mabhegi maviri kana matatu echibage tipote tichikwanisa kubikirwa vana kana katu pewiki kana ringava porridge kana ningiri sai izvozvi ndiri kutori mubishiro ndimhanya mhanya zvodai ndandinewo mari yangu ini ndaigona kuti vatengera.
Vagari vemuEpworth vakaudza Studio 7 kuti zvikoro hazvisi kutambira chikafu sezviri kuita zvikoro zvekumaruwa. VaMoses Bwanausi vanobvumirana nevakuru vezvikoro kuti chikafu chiendeswewo muzvikoro.
Saka zvinhu chakakosha maheadmaster anofanira kubatsirwa nechikafu asi waifanirwa kuuya uri headmaster unosvika wonyoresa kusocial welfare kana wanyoresa kusocial welfare wobatsirwa nechikafu chinozivikanwa kunzi pachikoro apa pane vana vakati nhamba yevana vechikoro vadiwa chikafu ndevakati zvinosainirwa nada kana nevesocial welfare chikafu choendeswa pachikoro sisi chosiyiwa ipapapo nekuti vakava vachitorera kumwe kuvari vegaheadmaster kana pasina mwana wamonita ndio panozopesera chikafu chakuzotengeswa.
VaMavhima vanoti ichokwadi kuti zvikoro zvemumadhorobha hazviwani chikafu pasi pechirongwa chekupa vana vechikoro chikafu vachiti chirongwa ichi chiri kuitwa kumaruwa uko kune nzara yakanyanya kudarika mumadhorobha. Zimbabwe yakatarisana nenzara inotyisa zvekuti vanhu mamiriyoni masere kusanganisira vanogara mumadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu. Sangano reWFP rinoti rave neurongwa hwekupa mhuri zviuru zana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu matunhu masere. Vanhu vanenge vachipiwa binzi, chibage uye mafuta ekubikisa. Gore rapera sangano iri rakapa vanhu vemuEpworth zviuru gumi nepfumbamwe rubatsiro rwemari paiparuhwa urongwa hwekupa vanhu vemumadhorobha chikafu. Mari iyi yaibva kuUK Department for International Development uye kubazi reEuropean Union reEuropean Civil Protection and Humanitarian Aid Operation. Gore rapera rakava rekutanga kuti WFP ipe vanhu zvekudya mumadhorobha. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth ndini Godwin.